Zimbabwe yese iri mukuchema mushure mekunge chikwata chayo charohwa 1-0 neSenegal mumutambo wacho wekutanga wemakwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kuitirwa kuCameroon. Chiri kunyanyorwadza zvakanyanya ndechekuti chikwata ichi charohwa nepenalty munguva yekuwedzerwa mutambo wapera apo zvikwata izvi zvanga zviri mangange 0-0. Penalty iyi yakandwa na Sadio Mane weLiverpool mushure mekunge Kelvin Mazongwe anzi apiringisha mumutambi. Zimbabwe yanga iri pamberi kudarika Senegal zvekuti kukundwa uku kuri kupesana nemafambiro aita mutambo uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Maurias aita munyama.
Tangatatamba zvakanaka hedu asi wazongoona zvaitika izvi tarohwa pekupedzisira. But nevakomana vatinavo nevakakuvara vachoka mapeza zvakanga agona apa. But munyama chevo chevo nokuti dai tambo dai dai tingadai tazvikuona uina mutambo iwowa nhasi uyu but hai pekupedzisira herawo man.
Asi veruzhinji vafara nematambiro aita chikwata chavo zvichiratidza nemufaro wanga uri munzvimbo dzekutandarira umo vakawanda vanga vakaungana vachiona mutambo uyu. Hapana kusanganisira munyika muno angatarisira kuti Warriors angatambe zvinodakadza sezvavaita nhasi. Veruzhinji vave nechivimbo mumitambo inotevera iyo iriko neMalawi neGuinea. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechishanu apo Warriors arusangana neMalawi iyo inotarisirwa pasi pasi mugungano reGroup B iri. Kaliso Pasua uyo aimborairidza Warriors ari kubatsira chikwata cheMalawi kumakwikwi aya. Mumitambo yakatambwa nezuro Cameroon yakakunda Burkina Faso 2-1 uko Ethiopia ikarohwa neCape Verde 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.